Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 8, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votsigira gwara rehupfumi regurukota rezvemari vamuculi Ncube panyaya yemitero.
Inflation ikukwira mazuva ose toti nhasi. Katasa mari nenge ine $100 inenge ichinzi 350, the next day ya 400. Saka tinosvika kupi? Vakuto adjustawo maprice avo kuti aenderanewo nechi neinflation.
Mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba mhuru, zvimwe zvinhu zvichitanga kushayikwa muzvitoro, kunyangwe RBZ ichiti yawana chikwereti chinosvika zviuru mazana mashanu chekupedza dambudziko iri.
Vanhu vari kuafectwa zvikere. Varwere maritelers nemama hotelers hotelers vakahoda kuti because we know kuti munhu ari kuafecta at the end of the day ndize murwere mani.
Mishonga yoshayikwa muzvipatara, uko makambani emamedical aid oramba kutambira makadhi evanhu achiti hakwanise kubhadhara mari. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa votarisirwa pachirongwa chelive talk kuti vataure mamiriro akaita zvinhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vari kutsigira zviri kuitwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuedza kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi. Vamunangagwa vavimbisa kuti vachagadzirisa zviri kunetsa munyika munyaya dzezveupfumi, asi vachiyambira kuti zvichamboremera vanhu vakawanda. Asi mutauri webato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume vanoti hurumende yavamunangagwa yaremerwa nezvinhu. Mumashoko avo kuvatori venhau, vaMafume vati ZANU-PF haikwanise kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi nekuti haina mazano acho. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo zvapa kuti munyika mushomeke zvakanyanya mafuta ekufambisa dzimotokari, zvekudya nemishonga yekurapa zviri kushayikwa kana kudhura zvakanyanya. Gavhuna weRBZ Dr. John Mangunja vanoti zvinhu zviri kukonzerwa nevanhu vari kungovhunduka, kunyangwe vari kuti vakawana mari inosvika mamiriyoni zviuru mashanu yekutenga zviri kushayikwa. Gurukota rezvemari vaMutuli Ncube avo vari kuBritain havana kudayira nharembozha yavo. Gurukota rezvemaindustry vaNgovisita Ndlovu vaudza Studio 7 kuti vari kuTurkey uye havakwanisi kutaura nezviri kuitika pari zvino. Asi kuchinoi mutori wedu wenhau ata achigoriwa anoti zvimwe zvitoro zvange zvakavharwa.
Zvitoro zvanga zvakavhara zvinosanganisira zvitoro zvikuru zveMetro Peach, Farm Shop, Exide Batteries neGain pamwe nezvimwe zvitoro zvinotengesa mishonga. Zvitoro zvanga zvakavhurwa zvanga zvichitengesa zvinhu nemari iri pamusoro zvakanyanya. Vafungai Muzeza vanogara mumusha unogara veruzhinji wechikono hono. Vamuzeza vanoti vemuzvitoro vave kumbomira kutengesa sezvo mitengo iri kuramba ichikwira zuva rega rega, izvo zvinoita kuti mari yavanenge vatengesa ishaye basa.
Inflation izvo ikukwira mazuva ose toti nhasi katasa mari nenge ine $100 inenge ichinzi 350 the next day ya 400 akatinosvika kupi vakuto adjust ma price avo kuti aenderane nechi neinflation iripo.
Vanotiwo hurumende inofanirwa kubvisa mari yebond kuti mitengo igadzikane.
Chinofanira kuitwa strictly government ngaibvise bond then woenda kana kurand kwadukta kurand kana kwadukta kuyes kwatati was apana atibude kana tinechi mari chiya chegreen apana zvatinoita zvinongoramba zvichikwira ende nenhau yefuel nekunetsa kwayo nofood ndo zvimwe zvirikukonzeresa.
Valaki Munangatire vanoti vari kuvhara zvitoro vari kuzvipa mukana wekukwidza mitengo uye vari kuhodha havana chivimbo chekuti zvinhu zvichawanikwa muzvitoro munguva pfupi iri kutevera.
Why vanhu vachiita dispanic buying? They are not certain in the future yema basic commodities kuti acharamba ariko here kana kuti we are going back to the 2018 scenario. Mashopu vari kukwidza mitengo vanhuvarikwidza mitengo.
Zvimwe zvitoro zvinotengesa mishonga zvanga zvakavharwawo munzvimbo dzakaita seChegutu, Bhanget neMasvingo. Mumwe mugari wekumasvingo uye vari sachigaro weProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Zhou avo vatadza kutengera mai vavo mushonga vanoti chitoro chinotengesa mushonga chavharwa vachiti havachatambire mari yemabond.
Tikawo pafamasi ndichautenga mushonga wamai vangu vanorwara ndokuwana famasi ichovhara ndikabvunza kuti muri kuvharirei zvikanzi taagira kuti tivhare nokuti mari dzatinotenga tinotenga mishonga namaus dollar kana tikatengesa nebhondi hatikwanisi kuti tizonotenga imwe mishonga.
Zvimwe zvitoro zvinotengesa zvinhu zvekuvakisa zvakaita sesimende zvave kuda kubhadharwa nemari yekuamerica kuchengetedza kukosha kwemari yavo. Mafuta ekubikisa aya anoita madhora matatu nemashereni manomwe anga ave kutengeswa nemadhora masere. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chiguriwa.
Zvimwe zvitoro zvinotengesa mishonga kana kuti mafamasi zviri kuvharwa kune dzimwe nzvimbo nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADHR rinoti bazi rezveutano riri panguva yakaoma nemamiriro akaita zvinhu munyika. Mutungamiri wesangano reFarmaceutical Society of Zimbabwe PSZ amai Poshia Mwendera vanoti kushaikwa kwemari yekuti vatenge mishonga nezvinodiwa kugadzira mishonga munyika ndizvo zvauraya basa revanotengesa nekugadzira mishonga. Sangano reZimbabwe Diabetes Association iro rinotungamirirwawo nevave mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Chamunorwa Mangwiro rinoti riri kushingirira kutsvaga nzira dzekubatsira nadzo varwere veshuga kuti vawane mishonga pachena senzira yekubatsira varwere munyika. Dr. Mangwiro vati vakabatikana uye havana kukwanisa kutaura zvizhinji maererano nekushaikwa kwemishonga munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemishonga vachishanda nekambani yeAfrofarm Pharmacies vaMartin Chinembiri kuti tinzwe zvizhinji.
Vanenge vachida maraw materials ekuimporta vanenge vachida forex ekuimporta maraw materials acho. Saka the forex company ndiyo iri kuaffecta everything. But at the moment there are a few ari kuwanika especially pamaantibiotics ne any other chronic ailment. Pane a few ari kuwanika. But actually, arikuwanika market is not satisfied with the adequate because of forex, the shortage of forex.
Saka pane imwe nzira here inogona kushandwa nayo kuti zviite sezvinoita nani munyika?
As long as RBZ ikasa unveila the necessary forex machalenja chinaramba chingoripo. My importers is at the moment tikangoti beginning Friday the bulk of them vanga vakuti vanogona kuwana vanenge vane a few items dzavanadzo but varikuda kutengesa neforex. Saka implication manje hazvina ndeyekuti isusu as ma retailers tinenge tiri kutengesa nemaswipe nemaecocash like mobile money nema bonds because dollar ringanyowanika. We need to increase prices and we need to kwanisa kuwana kwatsa for example pa public market ne rate ya joni iri iri pa public market tsizo kwatsa kuna kuma supplier tsikwatsa kunwana tsikwatsa kutenga ne forex ya joni kuti vati supplier mishonga ya joni ivo kuti vazokwatsa kudzo kwatsa ku importa from outside ma mazvakato importa kuti vakwatsa ku tsanya pa electricity mishonga ya
Saka manje zviri kusiya business rakamira papi kufanike kumasvingo tatonzwa kuti masvingo yese hakuna kana farmers one yakavhura izvozvo.
Ya, Harare I'm talking about that, but the bulk of them especially with CBD vakavhara. Challenge iripo ndeyekuti vanhu vari kuti it's greater to hold on to stock izvezvi. Moveza ma necessary adjustments kana mabvuta kuti zvakanaka kupi. Pane kuti uende to stock handizvi. Usiruzi vari the replacement value like the replacement price then kana wakuda kuzonotenga chinhu chachona so the bulk of the guys vati beta kuvhara hold on to stock ende vamwe vati vatovhara because havasi torina chekutengesa chazvino
manje zvinosiya varwere vari papi izvi
ndoparari kuti vanhu vari kuaffectwa sere varwere maretailers nema mahotelers mahotelers vano vaka hold on to stock because we know kuti munhu ari kuaffecta at the end of the day is the murwere manje because one If you have to get to that, because I know of a few retailers who are going to get exclusively US dollar. So, if you have to get to that, you can get to that. It's either forex, or US dollar, or US dollar. You can get to that probably three times the amount that they used to get the medication for maybe 2 weeks ago.
Nyanzvi munyaya dzezvemishonga vachishanda nekambani yeAfrofarm Pharmacies vaMartin Chinembiri vange vari parunhare muHarare vachitaura neStudio 7. Zvichakadaro hazvinawo kumira zvakanaka kuBulawayo mutori wedu wenhau Taurai Shava atipa nyaya inotevera.
Sekune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, zvitoro zvakawanda muguta reBulawayo zvakwidza mitengo yezvinhu zvinowanzoshandiswa nevanhu zuva nezuva kunyanya mafuta ekubikisa pamwe nemukaka. Nekune rimwewo divi zvimwe zvitoro zvinotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira chikafu pamwe nezvimwe zvakadai semishonga nechikafu chezvipfuyo zvange zvakavharwa nechikonzero chinofungidzirwa nevakawanda kuti inyaya yekuda kukwidza mitengo vemakombi anoenda kumisha inogara veruzhinji vakwidzawo mari yekufambisa vamwe vanhu vataura neStudio 7 vange vachitsutsumwa zvikuru nekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu mumwe wevanhu ava ndomumwe mudzimai angozvidoma nezita rekuti amai ndlovu avo vati vanoshora vanotenga nekutengesa mari pamusika mutema vachivati ndo vari kukuchidzira kukwira kwemitengo yezvinhu Izvi zvatsigirwawo nemumwe murume angozvidoma nezita rekuti George uyo ati anoshamisika kuti sei hurumende isiri kuda kugadzirisa nyaya yekutengeswa kwemari pamusika mutema.
Hurumende iri kutadza here kuti tipedze nyaya naspeterian once and for all. Because hatingatongi navanhu vashoma isusu, isitomukira kumabasa, toshewa mari tatinotenga murod, neimwe mari yakwidzwa futi.
Reginald Shoko ndiwo mukuru mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland uye muongorori wezveupfumi akazvimirira ega vashoko vati kunyange hazvo vanotengesa mari mumigwagwa vachibatsira kuwedzera kusamira zvakanaka kweupfumi dambudziko guru inyaya yekuti vanhu vakawanda havana chivimbo neupfumi hwenyika vashoko vativo rimwe dambudziko inyaya yekuti vanhu vakawanda munyika vari kuita umbimbi ndoga kana kuti mazvake mazvake izvo vati zvinoita kuti matambudziko akatarisana nenyika anetse kugadzirisa
prices yatakatarisana nayo inobva apa kuti kune mari yakakrietwa yakawanda nehurumende nenyaya dzematreasury bills yavaiborowa kubva kureserve bank yakuwanikwa zvisingasabhalansi mari iri kusekuleta muikonomi nemari dziri maratgs
Vamwe vanhu kusanganisira vatsigiri vebato reZANU-PF vanoti vemabhizimisi vari kukwidza mitengo zvenhando senzira yekuda kushoresa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nehurumende yavo asi mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti chinhu chikuru chiri kukonzera kuti zvinhu zvisamira zvakanaka munyika kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika
ngatizivei kuti vanaspateleni chimwe chezviratidzo chedambudziko guru riripo dambudziko guru ratinaro muzimbabwe rine chokuita nematongerwo enyika takaenda kusarudzo muna July vakahwina asi tinoziva kuti pane dambudziko rekusatambirika kwavo yatinoti legitimacy muchirumbi havasi kutambirika across the society havasi kutambirika kunzvimbo dzakawanda nezvo zviri kukonzeresa zvose zvatiri kuona izvi
mitengo yezvinhu zvakasiyana-siyana iri kukwira kubvira svondo rapera apo mukuru webanga guru renyika wa John Mangujiga wakatura mamiru ezinu mnyaadze kushandiswa kwe maari munyika. Ndaka mira Studio 7 Mubulawayo ndini Tauraishawa.
Mutungamiri wesangano Confederation of Zimbabwe Retailers va Gift Mutashu vanoti kusanyatsojeka kwegwara rekutora panyaya yezveupfumi ndiko kuri kupa kuti mitengo yezvinhu isagadzikane. Blessing Zulu we Studio 7 avabata kuti tinzwe zvizhinji.
Ndingati nhau iripo ndekuti mari yemubhanga RTGS nebond note zviri kudonha uremu kana takatarisa kana kuti tichikombeya ne US dollar kubva paka announcewa ma policy measures mavira aya midterm monetary policy pamwe chete ne fiscal roadmap yakaannounswa navamutirinuri. Saka zvazvakaita ndezvekuti zvakaita kuti pange paineka kugedageda mumarket. Saka kugedageda ikako kanoreva kuti vanhu vanenge vari kushaya chivimbo ne RTGS balance kubva payanza haina kuenzana ne US dollar. Chimwe chikonzero ndechekuti nyika nguva yakati rebei ichishaya foreign currency. Saka foreign currency ndo inonyanya kudiwa nevanogadzira zvinhu kuti vange vachinotenga ma raw materials akasiyana siyana ekuti varambe vachigadzira. Saka panguva inoi pamboita mukaha uripo. Saka mukaha iwoyo unogona kukonzera zvakare kuti zvinhu zvinge zvichishomeka mumaketi. Uye mukatarisa demand kudiwa kwezvinhu muekonomi kuripo kwakanyanyisa. Asi nekuda kwechikonzero chemapolicy ya inorestricta kana kuti ino isingabvumidze kuti zvinhu zvinokwanisa kugadzirwa muno zvinge zvichibva kunze kwenyika neuwandu zvaita kuti pange paine zvinhu zvishoma.
Ko vamwe vari kuti imi vemabhizimisi ndimi muri kutengesa zvinhu zvacho pamukoto zvobva zvaita kuti zvinhu zvinyanyoita manyama amire nerongo. Vamwe vari kuti mafuta haawanikwe muzvitoro asi mumugwagwa anenge akutengeswa nekana $15 chai.
Kutaura kusina maturo, kutaura kwemunhu asina zivo. Hapana chinowanikwa nemunhu webhizimusi kuti zvinhu zviwanikwe panze pechitoro chake zvisimo muchitoro make. Bhizimusi ukarivhura, chinhu chekutanga unoda kuti unge uchiita profit.
Mutungamiri wesangano Confederation of Zimbabwe Retailers va Gift Mutashu vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Vechidiki veZANU PF vanoti vari kupa vanotengesa mari pamisika mitema svondo rimwe chete rekuti vange vabuda mumigwagwa mavari kuita basa rekuchinja mari. Kukundikana kwavo vanozovatorera matano akaomarara. Munyori anoona nezvevechidiki muZANU PF uye vari mumiriri weGutu South vapupuraito garepi vanoti urongwa hwavo ndehwekuti munhu wese munyika anga achishandisa mironga iri pamutemo munyaya dzezvemari, kwete kuti mari inoshayikwa mumabhanga asi yowanikwa mumigwagwa. Vatogarepi vanoti boka ravo rakaita ongororo izere panyaya iyi uye vanhu vacho vari kuita zvekutengesa mari pamisika mitema vave kuvaziva nemazita nenzvimbo dzavanoshandira. Vanoti pari zvino vari kukurudzira kuti vose vari kuchinja mari zvisiri pamutemo ava vainde vega kunoisa mari idzi kumabhanga vasati vatanga kuvatevera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navatogarepi.
Urongwa hwedu ndohwekuti munhu wese anofanira kunge achishandisa yatingati financial system, kuenda kubhengi nemari tichibhengwa mari idzodzo dzichishanda kuvandudza nokubudirira kwenyika. Tinotarisirazve kuti kana kungava kutengeswa kana kuchinjana kwemari ngakuitwe namabhanga kana vaya vanonzi maberut change. But zvatiri kuona iko zvino ndezvokuti mari dzinochinjwa mumaroads. Saka magariro iwawo angakanganisa vanhu venyika. Vanhu vangaita ukumbo nenguva shoma nokuda kwavanhu vanoita zvinhu zvisina tsika, zvisingambovaki ikonomi yedu.
Tinoona kuti idano rakanaka zvikuru ramuri kuronga kuita iri vatogarepe, asi rinokwanisa kubudirira sei? Tichiona kuti varumigwagwa umu vanhu vasina nzvimbo yavanonzi unomubata apa.
Kuti tizotaura kuti muzvihwe takanga tatoita ongororo yedu yakakwana, tava kuvaziva namazita nepavanoitira basa ravo, zvese taakuzviziva. Ivowo ganga vangoita vana veZimbabwe kwavo, kutongotora mari dzavo voendesa kubhengi. Isu hatingabvumiri kuti nyika yedu igobudirisa ivavo vashoma vari kutamba nemari. Havana production. Nyaya yavo ndeyekungomira parodhi vachiti sipateleni, uya pano chamwari achizuza mari hobho hobho. Ineinyuwani iri kubvepi? Ndiani unayo? Toda kuziva kuti yakabvepi. Saka tinotova nemugwara izvo rwokufamba kunotaura navose vanoita zvemari, vamabhanga ivatoda kunotaura navo. Mari yatinoona pamuzika nyuwani iri kubvepi? Ivo vamangudya tichatotaura navo. Minister of Finance, toda kuziva hatisi pamikisi dziya dzetiyori.
Pane vamwe vari kuti ivo vari kuchinja mari umisika mitemai vanhu vanenge vachitsigirwa nevakuru vari muhurumende nemapato ezvematongerwo enyika. Imiwo munoti?
Hatingazvizivi, asi kungoro yedu iri kuenda mberi. Isu tichaenda kunoonana naivavo vari kuchinja mari, nokuti hatova kuvaziva. Saka toda kunovabvunza ivo, hatina simba rokuvasunga. Asi zvino kwazvo savana veZimbabwe tinogona kuti haizvazviitwi.
Munyori anoona nezvevechidiki muzanu PF uye vari mumiririri weGutu South vapupurai togarepi vange vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vabatana nhasi nevamwe vatungamiri vebato ravo kuradzika munin'ina wevaive mutungamiri webato ravo muchakabvu Morgan Tsvangirai vaCasper Tsvangirai avo vakashaya nemusi wemugovera kukwekwe. VaCasper Tsvangirai varadzikwa kubhoera nhasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa nezuro muCameroon yakacherechedzwa nekusavhota kwevanhu vakawanda uye mirizhonga yakaitika mudunhu renyika iyi rinotaurwa rurimi rwechirungu. Motokari inotakura mafuta ekufambisa yakaroverana neimwe nemugovera muDemocratic Republic of Congo. Vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vakafa, vanodarika makumi masere vakatsva zvakaipisisa. Apo pasi rose riri kucherechedza mwedzi waGumiguru semwedzi wekucherechedza chirwere chegomarara repazamu, sangano reCancer Association of Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru nekusanyatsonzwisisa nezvechirwere ichi kunoitwa nevamwe vanhu munyika. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Sangano iri rinoti kune vanhu vakawanda vanoti vakabatwa nechirwere chegomarara vanotanga vamboenda kumaprofita kana kunganga vozopedzisira vaenda kunana mazvikokota chirwere ichi chakomba izvo zvinozoita kuti kurapika kwacho kunetse. Chipanga mazano musangano reCancer Association of Zimbabwe muzvare Priscilla Mangwiro vanoti zvakakosha kuti vanhu vaende kunana chiremba vane unyanzvi kana vachinge vawirwa nedambudziko iri. Muzvare Mangwiro vanoti zvakakosha kuti vanhu vagare vakaongororwa chirwere chegomarara zvikuru repamazamu.
Tiri kuita dambudziko pakurapwa kwegomarara rekuti tinoona kuti ana mai vakaona paine chaipa pazamo, vamwe vanouya mazamo akatemerwa nyora, vamwe vanouya zamo ratora. Tovhunza ko inda mai kunonoka, vokudza kuti ndakamboendeswa kwasekuru nhingi, ndakamboenda kunonamatirwa kwamuprofita nhingi, saka zvazoramba ndikotauya. Saka tiri kuti ana mai, even ana baba, ngatisatambisai nguva tichiramba tichimbotenderera. Kana tato ngobatwa gomarara ngatibvai tarapwa tibatsirwe.
Muzvare Mangwiro vanoti gomarara repamazamu ndiro rechipiri pamagomarara ese ari kuraya vakadzi muZimbabwe.
Takabata nzama gomarara ese anobata ana baba nana mai, tinoona kuti breast cancer nyika dzose dzabatanidzwa negomarara rinobata ana baba nana mai rinenge riri pechipiri. Ende uyezve muZimbabwe vanhu madzimai kana vanhu vari kufa nebreast cancer is the fifth cause of death. Tiri kuti ndopa number 5 kuuraya vanhu pamagomarara ese abatanidzwa anobatana baba naanobatana mai. Then kuvarumewo pakati pemakore 15 ne19 ndo masera madikisa ati abatwa nebreast cancer muno muZimbabwe.
Mushure mekunzwa nezvechirongwa cheCancer Association of Zimbabwe mumwe mudzimai amai Gertrude Magwaniza vanoti vakaenda nemwanasikana wavo kuti aongororwe zibundu raiva muzamu rake.
Zvikanzi mwana wangu aita bundu razamu, saka ndakavhunduka ndikamhanya kunomutora kuchikoro nekuti mumhuri medu mune hanzvadzi yangu imwe yakatodimburwa gumbu. Ndakabva ndanzwa kutya chibandamhanya naye kuCancer Center. Pandakaenda nemwana wangu kuCancer Center pawangusvika vachiona bundu racho vakabva vandimhanyisa kumadoctors. Vakatienda uno mumhanye munotestwa kuti chingave chii, but I just thank God kuti akangonzi ibundu harisi cancer.
Muzvare Mangwiro vanoti pane zvinhu zvakawanda zvinoisa madzimai panjodzi yekuva nechirwere chegomarara yepamazamo.
Kuti amadzimai ari pamusoro pemakore 40 zvichienda vari panjodzi yakakura kupfuura amadzimai echidiki. Asi madzimai echidiki nana baba vechidiki navoo vanogona kubatwa ane gomarara rezamo. Kwaita yatinoti nhorondo, kana mai vako mukoma kana munin'ina wako kana mwana wako kana tete vako vakambobatwa negomarara rezamu kunyanya vasati vasvika pakuguma kuteera pachirungu yatinoti menopause, mukana wako iwewe semunhu unenge wakati kwirei wekuti munhu ugobatwa negomarara iri.
Muzvare Mangwiro vanoti zvimwe zvezvinhu zvinokonzera chirwere chegomarara kudya chikafu chine mafuta netsvigiri yakawandisa.
Saka tinokurudzira kuti ngatidyei chikafu chine mafuta enyama mashoma nechikafu chine hutsengwa pachirungu yatinoti fiber yakawanda zvichisanganisira michero yedu, mafruits nemavegetables edu.
Muzvare Mangwiro vari kukurudzira madzimai kuti vashandise mukana wemwedzi wagumi guri kuti vaongororwe chirwere chegomarara pamwe nekudzidziswa nezvechirwere ichi. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vari kubatwa nechirwere ichi pagore rega rega uye vazhinji vavo vanozoona vana chiremba chirwere chakomba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tichaita hurukuro nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nezvemamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare patichakupai zvechimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Standekile Mhlanga achikupai chirongwa cheIsiNdebele.
kwakuyisikhathi sendaba ku VOA.